Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu nezuro rakagovera zvekudya kumhuri dzenhengo 16 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coin haigoni kusimudza uremu hwedhora remunyika. Election Resource Center inoti Zimbabwe ndiyo nyika inobhadharisa mari zhinji kune vanoda kukwikwidza musarudzo kupfuura nyika zhinji muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaFreddy Michael Musarirevhu nezuro vakagovera zvekudya zvakasiyana-siyana kumhuri dzenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change 16 dziri muusungwa dzinosanganisira nhengo mbiri dzeparamende vaJob Sikala vekuzengeza West navaGodfrey Stole vokuchitungwiza North. VaMasarirevhu vanoti vakatanga chirongwa ichi vachishandisa mari dzavo dzemuhomwe kusvika vazowanawo vamwe vavave kubatana navo mukuunganidza mari yavanozoshandisa mukutenga zvekudya izvi. Vanoti vakatora danho iri senzira yokubatsira mhuri idzi sezvo vasungwa ava vari ivo vaitsvagira mhuri dzavo cheuviri uyewo kuratidza kuti havana kukanganwa vari muusungwa ava. VaMasarirevhu vanoti vacharamba vachizvipira kusandisa zvishoma zvavanazvo mukuona kuti mhuri idzi dzararama kusvika vana baba vadzo vari muusungwa vabuda vachizvionderera mberi nokuriritira mhuri dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasarirevhu pamusoro penyaya iyi.
Ndakangotanga zvekubatsira mhuri dzevanhu vari muusungwa vava kuzivikanwa nekuti Nyatsime 15 mushure mekunge ndaona kuti vazhinji vacho vanova vagari vemuSt Mary's vasungwa vakagara muusungwa kwenguva yakareba vachipomerwa kunzi vakange vane zvavakaita pane nyaya dzakaitika kuNyatsime pakushayikwa kwemukadzi ainzi yemo Blessing Ali. So inini ndakangoonawo kuti sevagari vemuchitungwiza uye zvevagari vemuSt Mary's munharaunda mandinobva tinofanira kunge ndichivaone zvatinoita kuti tibatsire mhuri dzevanhu ava nekuti vazhinji vacho vanhu vaiitawo zvezvidhina ende vakange vasina mari yakawanda. Saka kusungwa kwavo kwakakonzera matambudziko akawanda kune mhuri dzavo dzakasara nekuti ndivo vanhu ava vaiva vachichengeta mhuri dzavo. Saka kutorwa kwavo kunoreva kuti mhuri dzavo dzava pari zvino dzisina chokubata. Saka ndakangotiwo ndisimukewo nevamwe vangu vakauyawo kuti tibatsirane tiunganidze zvinhu zvatinazvo tikwanise kunge tichibatsirawo mhuri dzevanhu vedu hama dzedu dzakasungwa idzi nenyaya dzekunyatsine. Saka ndiwo matangira akangoitawo programu yacho.
Rubatsiro urwu ruri kubva kupi vaMasarirevhu?
Rubatsiro urwu rwabva kwandiri inini nevamwewo vanoda kubata neni. Ini ndinotora mari yandinenge ndinayo muhomwe kana ndichinge ndawanawo yakati wandei ndosendeka parutivi kuti ndiwanikwe ndichitengawo. Kune vamwewo vanhu vari kuuya vatinoti pachirungu mawewisha vari kungouyawo vachingoti tiri kubatikana nekurwadziwa nekumagariro ari kuita mhuri idzi muSt Mary's vari kutambura. Saka tinoda kuti tivabatsirewo panguva varume vavo nehama dzavo padzinenge dziri muusungu. So rubatsiro urwu ruri kubva kwandiri uyezve nekune vamwewo vanhuwo vakasununguka kuti vange vachibatsirawo vanhu ava vane hama dziri muusungwa.
chii chakaita kuti munge muchitora danho irori rekuburitsa mari yenyu yemuhomwe pamwe nekukwezva vamwe kuti munge muchibatsira mhuri dzevasungwa?
Chakaitika kuti nditore danho iri ndechekuti munongoziva sevanhu vemunharaunda uye zvese vanhu vemuZimbabwe. Vanhu vemuZimbabwe tingori nemoyo wekubatsira. Ukaonawo kuti imwe hama yako iri padambudziko. Usungwa idambudziko guru panyika panapa. Idambudziko rekuti rinokwanisa kukanganisa mhuri, rinokwanisa kuseparatisa mhuri, rinokwanisa kuita kuti mhuri dzikwanise kunge dzichirarama upenyu hwakaoma. Saka inise mugari wowe munharaunda ndakaona ndikati tikatsabatsira vanhu ava vanozotadza kuti vararame upenyu hwekuraramiwa nevamwe vanhu. Vanotambura, vanotadza kuenda kuchikoro, vanotadza kurara vadya chikafu. Saka ndakazvitora ndikazvisa pamoyo, ndikazvisa mhana ndikati kodai ndirini ndiri muusungwa, mwoyo yangu iri panze isina chekubata, ndaizofarawo here kune vamwe vanhu vanazvo zvekuti vange vachibatsira.
Avo vange vari gweta rinorira kodzero dzevanhu vaFreddy Michael Maserirefu vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nezuro chipiri pamusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe auction floor, dhora rekuAmerica raitengeswa nemadhora emunyika mazana mashanu nemakumi maviri nerimwe kana kuti $521. Hurumende inoti kubva zvayatanga kutengesa mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins zvinhu zvava kuita nani. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hapana chiri kuita nani uye musika mutema hauperi. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti dhora remunyika harigoni kusimbaradzwa nekutengeswa kwemari yesimbi, vachiti hurumende haikoshesi simba revarombo asi inomanyira kufadza vari pamusoro. Vanoti mari yesimbi handiyo inogona kusimbaradza dhora remunyika, asi hurumende inofanirwa kuita basa rekusimudzira uremu hwedhora remunyika ichishanda nekuremekedza vanhu vari pasi, sezvo vari ivo vanogona kuwedzera uremu hwedhora remunyika kana vakatanga kuvimba naro.
Chiri kukonzera ichi ndechokuti icho hurumende neReserve Bank yayo neMinistry of Finance zvirongwa zvavari kuita hazvikoshesi ruzhinji rweZimbabwe. Zviya zvitingatisa hazviumbi chivimbo kuruzhinji rweZimbabwe kuti ufumi kana kuti dhora redu richazomira zvakanaka, pachirubudo yayo inonzi consumer confidence, kuti vanhu vomunyika vange vave nechivimbo kuti izvi zvirongwa zvinoitwa nehurumende izvi zvichazotibetsera, vosumuka nechivimbo chavo ichocho chero kwavari kumaruzevha. Vanobva vamanyira kumari yavo, vanobva vamanyira kusapota zvirongwa zvinenge zvichiitwa nehurumende. Asi tikatarisa zvirongwa zvinoitwa nehurumende zvacho zvakaita sechamagold coin ichi, tinoona kuti mune mino kunyepa mukati kwokuti tovudzwa isi kuti magold coin aya achazenge achitengeserwa munhu wose unowana mari yacho ndoiro public yeye kana nomokunze. Tochienda kumabhengi kuya tiine chivimbo chokuti zvataurwa nehurumende ndizvo, tonoona handizvo. Magold coin aya ari kutengeserwa vanhu vane mari inotova mubhengi nechekare, itorwe mubhengi imomo ukapinda iwe nesaga rako remari kunzi mari yako hatizivi mutupo wayo, hatidi, hatikupi magold coin, akangotengwa navo voga iwo. Ruzhinji rwese urwu haruna charwakawana pamagold coin iwayo, ainzi iwo achabetsera kuvandudza dhora reZimbabwe. Zvino nhasi ndezvipi dhora reZimbabwe kana rakudonha sezvariri kudonha izvozvi? Kumagold coin aya akambozoshanda papi? Hongu zvinganzi hazvo izvo, kudonha kuri kuita Zimbabwe dhora kuri kuzondosvika padhuze nevanotengesa mumatsvitsi weblack market vaya vaya. Asi ngatizive kuti hapana vanhu vangambopemberera kuita pati yokufara kuti mari yavo iri kudonha.
Profesa Masocha, kudonha kwedhora kuri kuitika uku kunorevei kune vamabhizimisi?
Kudonha kwemari yavo kunoomesera mabhizinesi mazhinji makuru okunzaya kuuya munyika menyu kuti abudirire munyika menyu, nokuti mari yenyu inenge isati ichabata uremu haichabati ure mwenoka ya chino tifalu ya ya isi simpo saka zino ita kuti ufume unge huita zinye kenyeti so kuti kwa ya tifalile kuti chazo batala ni black market rate izo zote ya tifalile manyeti unukuti hapana unu zisiva ustora richaramba chigo na kusikata zokera ze kuma trillion mabilion haya ataita haya joo pasiru kuyenda
siya zote chuona kuti inyaya ilikuramba ichiti kakwengo ya kareba urumenda isi kuzuona erezi nufanda kuitua ino ziba erezi nufanda kuitua kana kuti kutaza basara kwavo
urumenda ino ziba za ili kuita si kutiva nge iyo urumenda wa nge wano zitari sama chumbavo chete iyo kuita zino kwa zino wakuta iyo chete so kuona kwa chaka ite isi kuti vaka changari chiro mbasha magoji kwe na alo jura avano kwa nisa kutenga iyo vuzuti iyo amuna November ndio mericha zoeta akachipa avamwevu saka kuita ikuku kuno latiza kushai wahanya na vanu zuguti zirongwa zao azine ina vanu zirongwa zao azine ino kuumba consumer confidence chivimbo chava choro jinji kwe Zimbabwe kufumi kwenye kaya chivimbo choro jinji kwe Zimbabwe kuurumende kutiva nilezi pa urujinji wachiva ziyo kuti urumende ino kishandira urumende ino changa ni zirongwa zino kuta isla pasi vaka wanda kwete zirongwa zino kuta ivo vashoma makato kuta neche kare duo voramba wachikuta ya wakata urumende ili kukone wachaizo pa kuumba kufata ma konsuma ipa pa kuumba chivimbo chama konsuma ya apana nika pasirose ino mudirira isi na chivimbo choru shijiru kwenika ya chote konsuma confidence ya
Abo vange vari nyanzvi munezve upfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7 svondo rapera gurukota rezvemari muzvinafundo muturimwiwe vakati mitengo yezvinhu muzvitoro yave kugadzikana pamusoro pekutengeswa kwemari yesimbi kana kuti gold coins Sangano re-election resource center rinoti sangano rinoona nezvesarudzo re-Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC raifanirwa kuita misangano nevanhu nemasangano anechekuita nezvesarudzo risati razivisa mari zvinofanirwa kubhadharwa neavo vanoda kukwidza musarudzo dzegore rinouya Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vanoti vanhu vanofanirwa kukurudzirwa kupinda mune zvematongerwo enyika kwete kuisirwa zvipinga mupinyi mberi kwavo vachiti Zimbabwe ndiyo inogozhesera vanoda kukukwidza musarudzo kupfuura nyika zhinji muAfrica
pachiitwa chiumbwa chakafanana nechocho boka rezeki rinofanira kuita hanganzi nekonsultations zvekare tinoziva kuti ndivo vanoita zvesarudzo dzenyika yese asi kana vachinge vachiita zvo zvinogadzira mitemo kana zvinodi vanofanira kuita atingati maconsultations matongerwo enyika vanozvimirira voga panzvimbo dzakasiyana siyana kuti vanzwewo pfungwa dzavo nemaonero avo panyaya yavanenge vachitaura nezvayo izvi zvirimo zvekare mubudiro remutemo kuti chero pariamendi chaiyo inotoita anonzi maconsultation
vanhu vari kutivi nenyaya yemari idzi dzakatarwa nezimbabwe electoral commission
ruzhinji tikuona kuti vanoita akukatyamadzwa nemari dzakatarwa nezimbabwe electoral commission kureva kuti havana kunge vaziva zvakanga zvichiitika saka tinogona kuona kuti richave dambudziko zvekare ratingasangana naro patinenge tichifambira kuenda kusarudzo saka maconsultations haana kuitwa hatina kuwanzwa asi tazongoona pane mutemo kana kuti pane statutory instrument iri kutaura kuti ndo mari dzichakatarwa kuti zvino kuti zvabva nekupi zvataita kupi zvinofambiperera kuri hapana anoziva saka hatigone kutaura nezvazvo asi chatinga kutaura ndechekuti maonero edu ndeyekuti zvakaitwa muchivande zvakangoitwa chiwande wande vakangomhanya vakangofamba nenyaya yavo vasina mumwe vakanga vataura navo
izvi zvichakanganisa kana kuti zvichavhiringa vanoda kukwikwidza nenzira ipi
tinoona kuti vanenge vachida kukwikwidza kunyanya vane mapato angade kukwikwidza vachifiudha macandidates ose kana kuti vanoda kuti vasarudze makansela vasarudze maMP vasarudze nemutungamiriri wenyika tinoona kuti vachange vachitarisira kutsvaga mari ingasvika iyo
almost half a million, 500,000 kana inga tika shuma shuma kwa ipapu kana kunura uzira kutuwa kwanza kufuja makandite zao inoro wa marino kuna kundisa kuwa na mbida hibi ya Zimbabwe chitarisa mamiriru ashaka ita Parisi chitunga ziwe zilu chigurenu ya shungangu daru za shandu kare za improve ere asika na sika tutarisa kana kuru tisaruji za hibi ya zero wanasi atayo wana mapatu wanu kuna kundi achifuja makandite akawanda wanu kuna kureiza mario saka wanu kuna kuhetambu tikukuru kumapatesu matungi lwenyika ya wachata kuna sumiri za wachukukita msaruto maharizi ruto wa rwanezo wa zuta kati one day zine uwa andu kana chitasa zimwenyika mkatutasa kuposkwana kuna president lano $40 mkatasa kune zimwenyika ma 10,000 zimwenyika ma 1,000 zimwenyika ma 5,000 kurewa kuti 20 ime nge ya paya nyanya kuyenda kure kana chitasa pana president asi atinga larambire nekuti pamwe varuda kukwikwidza vanogona kunge vaine mukana wacho asi tinoona kuti mari ya wandisa kana tichibva tichitarisa standard dzedzimwe nyika dzakatipoteredza kana dziri muregion matiri
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muelection resource center vaSolomon Bobosibunu vari panhare kuHarare nestudio 7 tichienda pamepo mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu veCivil Society Organizations rinopomera gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi mhosva yekunyepa pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kumusangano weInternational Convention on Elimination of All Forms of Discrimination wakaitwa kuGeneva svondo rapera. Sangano reCivil Society Organizations rinoti zvimwe zvakataurwa navaZiyambi Ziyambi zvinoshanganisa kuti Bill the Private Voluntary Organizations Amendment Bill harina zvekusarura. MuNewsday makare hurumende inoti vanhu zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvakatarisana nenzara gore rinouya. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nezuro. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mika zvamunofunga.
Ndivo ndida kutsigirawo mashoko anotaugwa nevanhu apo kuti hurumende yashayiwa kuti enda nepike zvino nokuti vanhu vose vari muparliamendi vakagara muparliamendi ndo vari kubira nyika ndo vari kutora ufumi vachindesawo dzimba dzavo izvo zvoita kuti vamwe vacho vabudikire vachionekwa kupiwa kubudisa madzimotikari asi izvozvo zvichaonekwa kuti mutemo wenyika hausi kushanda nekuti vari kuvharira vana vana sikala mumajere vasina mhosva yavari kunzi vakaita asi vanhu chaivo vanogara navo muparliamendi vachitora madzakawanda vachiendisa kunze kwenyika vachidya nevana vavo vachinzi ngavarebwa vachifamba huri ubhogo vakupera vose. Ike zvinoizvi takaitirwa rombo rakanaka vana veZimbabwe, takaitirwa rombo rakanaka vana veZimbabwe, tikapuwa mutungamiriri wedu mutsva, mutungamiriri wechidiki anoziva magariro anoita vanhu, anoziva kuti vanhu vanofanira kurarama sei munyika yavo.
Pastudio 7 vashamarari mwakadini nese nevanoita kuti zvamunotaura zvibude pamhepo, tinokutendai. Ndaikumbirawo vanoongorora nezvematongerwo enyika kuti vatitaurirewo kuti ZANU PF richiri bato rematongerwo enyika here kana kuti yave mafia, nokuti payaiti ZANU chiororo taatisingazivi kuti ichatiorora isusu zvizvarwa zvenyika ino. Taone nhamo, handizivi kuti NASA inganzi National Agony Network Authority here ibve papa Social Security Authority, nekuti taone nhamo ndakashanda more than 10 years ndikaendesa mapepa aidiwa nokudidi ndakanzi tokupa makore adarika ndofunga mana 4 5 adarika ikazi tokupa 1000 bondi bondi iyoyo ndaipiwa 20 bondi ndakatadza kana kutenga kana huku ana chaicho tapota ameno kuti todiniwo munyika muno tiri paofisi pehutongi waHerod here kuti tingozive kuti no tanetseka nokuti tina Herod ari kuti tonga.
Mamuka sei washamarare weStudio 7 makadi yenyu tinotenda zvikuru nenhau dzamunotipa nhau dzisina kwadzakarerekera uye nokuti for information inenge ichiitika kunyika kwedu tinorwadziwa zvikuru nekumbavha huri kuitwa nenhengo dzezano PF zvinotirwadza sevagari vemuZimbabwe kuti upfumi huri kuenda mumaoko ezano PF hwachiba nehama dzavo iko zvino nyika vari kuba zuva nezuva vari kuba ende vari kusungwa maopposition ari kumiririra vanhu zvido zvevanhu asi vanhu vari kuba vachigarisa nyika pasi havasi kusungwa ndosaka tiri kuti mayuti ngatiende tonoregista kuvhota gore rinouya tigovhota takawanda tatenda.
Ini ndabatikana nemurume uyu anonzi amero magombedzi ari marombedzi vamuri kutaura nezvariko waizviti vanoedza nobe most of the time vanopinda pakupapa in any engagement vanopinda vachida kuchidzira vanhu sei vasingakwanisa kuita debate riri clean debate rekuti you need to listen to someone achipawo maviews ake why is vanoda kuinterrupta munhu anenge achida kutaura kupawo maideas ake why musadaro man sadaro nyika haisi yenyu mazano PF mega bai nyika haisi yenyu mega mazano PF nyika ndeiri tesi teerera ndosaka makasvika pakuuraya nyika nenyaya yekusvika kuteerera kuteerera maidea dzevamwe vanhu chimbozipaiwo mukana wekuteerera pfungwa dzevamwe vanhu what's wrong with that ndimi mega munoziva kusvika nyika yaisvika pakupfugama kudai so hamusadaro mano varumeni musadaro Makoni Pretoria SA.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vamwe jaji vemudunhu reFlorida muno muAmerica vapa vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kusvika musi wechishanu kuti varatidze zvikonzero zvekuti sei vakumbira dare kuti pasarudze munhu akazvimirira kuti aone nekunzwa umbowo hunonzi hwakawanikwa mumapepa nefederal bureau of investigation FBI pavakapinda mumuzinda wavatrump vakatora magwaro mazhinji anonzi vanga vasingafaniri kubudisa mumuzinda wewhite house pavakakundwa musarudzo dzekutungamira America. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni tikavabvunza kuti nyaya yavatrump neFBI yakamira sei.
Pari zvino tingati nyaya yavatrump neFBI ichiri kumatare kwavari kunetsana nekuti dare rakatura mutongo kuti FBI kana kuti Department of Justice rinova bazi rinoona nezvemutemo kuti riunze kudare affidavit iri redacted kana kuti affidavit yakabviswa zvimwe zvakakosha yakapiwa yakamirira kusvika chishanu chesondo rino chavakanziva uye nemapepa iwayo akabviswa zvakavanzika zvenyika kuitira kuti mutongi wedare agotarisa agoona kuti zvakakodzera here kuti affidavit kana kuti umbowo hwakashandiswa neDepartment of Justice kuburikidza neFBI kuti vaende kumalago kuvavatrump kuti umbowo huburiswe pachena vanhu vazive kuti chii chakakonzera kuti hurumende iende kumba kwavatrump uye sei mutongi kana kuti jaji akasaina magwaro aya akabvuma. Asi tiri kuona kuti nerimwe divi Department of Justice kana kuti bazi rinoona zvemutemo riri kuti iro hatikwani vari kupikisa nyaya yekuti affidavit kana kuti umbo wawo uburitswe pachera nekuti vari kuti zvinogona kukanganisa kuferefeta kwavari kuita nyaya yavatrump.
Dr. Guni, chii chakaita kuti mapurisa FBI apinde mumuzinda wavatrump vakatora zvavaida?
Hurumende iri kuti iyo yakanga yaona kuti mapepa aya mamwe achanga akungobatwa nevanhu vese vese kumba kwavatrump, mamwe achichinjwa achibviswa mune mamwe mabhokisi achiiniswa mune mamwe mabhokisi akawanda. Ndo zvakaita kuti vatirimuke vakaona kuti koumbowohwu hunenge hwaakushandiswa nenzira isiriyo uye hwaakungobatwa nevanhu vese vese vasiri cleared, vasina top secret clearance yacho, uye vanga vasingazivi kuti vatrump vari kufunga kuitei neumbowohwu. Ndo saka vakaita chimbi chimbi kumhanya nerwiseri vachienda kunotora umbowo ihwohwo. Ndo saka muri kuona kuti vatrump nemagweta avo tiri kuona sekuti vari kuda kungopedza zvavo nguva kuitira kuti nyaya irambe ichienda kusvika tazoenda kumaelections vachingonetsana kumatare kuti vagozi kuti ini vari kundidaro nekuti havasi kuda kutindikwikwidze ndiitewo purezidendi zvakare. Asi tinoona sekuti hurumende yakamira pamutemo, haisi kuita zvematongerwo enyika, iri ngotevedzera mitemo sezvairi mitemo yenyika.
Saka nyaya iyi yasvika papi, Dr. Guni, uye sekuona kwenyu nyaya iyi mungati ichapera sei?
Tiri kuona kuti magweta avatrump vakaisawo kumatare nyaya yekuti vari kukumbira kuti mabhokisi kana kuti nyaya yezvinhu zvakatorwa kumba kwavatrump isaongororwe neFBI chete. Vari kuda anonzi master, kureva kuti munhu akazvimirira asina dii raakarerekera anoongorora kuti zvii zvakatorwa kumba kwavatrump uye zvinokodzera here kunge FBI yakazvitora uye zvinokodzera here kuti zvinge zvichiendeswa kuvatrump kumatare. Asi tiri kuona kuti pane nyaya ipapo nekuti hurumende kuburikidza neFBI iri kuti mapepa anga aina vatrump mapepa ane zvakavanzika zvenyika, kana kuti yatingati maclassified and top secret documents. Saka tichaona kutatsurana kuchaitika pakati pavatrump nebazi rezvemutemo kana kuti Department of Justice kumatare uko. Tinoona nyaya ichinetsa, asi tinoona sekuti mukupera kwayo vatrump vanenge vacharudza machallenges avari kuita, nekuti zvakare FBI yakapiwa mvumo kuburikidza nematare kuti vaende kunotora zvinhu izvo zvinokuti vanga vakutyira kuti zvakavanzika zvenyika zvinogona kubatwa nenzira isina kunaka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu nezuro rakagovera zvekudya kumhuri dzenhengo gumi nenhanhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins haigoni kusimudza uremu hwedhora remunyika. Election Resource Center inoti Zimbabwe ndiyo nyika inobhadharisa mari zhinji kune vanoda kukwikwidza musarudzo kupfuura nyika zhinji muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.